Mashara pamusangano uyu vamunanga gwaka turumende yavo yagadzirira zvakakwana kuita saradzo dzakajeka gore rino. Kunyange vanopikisa sangano United Nations nehurumende yeAmerica vari kuchema chema kuti vanopikisa vanombokanganiswa nemapurisa kuita misangano yavo.
Panyaya yesarudzo dziri kuuya, zvinokurudzira zvakare vezvisvondo kuti munamatire kubatana nerunyararo. Pachezvayo, hurumende yangu yaita zvose zvinodiwa kuti sarudzo dzive dzakasununguka uye dziri pachena.
Vamunangagwa vakashorawo nyika dzekumavirira vachiti hadzifanire kuvaudza zvekuita panyaya dzeutongi hwejekerere munyika, vachiti Zimbabwe nyika inotongwa nevaridzi vayo. Asi vakafanobata chigaro chemutauro webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vanoti hapana chinobatika chingaita kuti hurumende iti yagadzirira sarudzo zvakakwana sezvo pasati pave negwaro revavhoti.
Vanofanira kuona kuti tinovhota murunyararo, izvozvo zvese hazvisati zvagadziriswa. Zvakare tinoona kuti CCC kana kuti veopposition vari kurambidzwa kuita misangano yavo, kuita macampaigns nemameetings. Zvese izvozvo zvinoratidza kuti havasati vagadzirira
nyanzvi zvezvematongerwo enyika. Varafit Mukundu vati
vana vazhinji vemuZimbabwe vechidiki havana zvitupa kunyanya vemaguta, zvinoreva kuti havakwanise kuvhota. Mishina kana kuti zviri kushandiswa neveZimbabwe Electoral Commission avo vanoronga sarudzo dzekunyoresa vavhoti dzimwe nguva dziri kufa, dzimwe nguva hadzisi kunzi kuwanikwa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tikuona kuchitorwa vanhu vekumaruzevha kuna Namurehwa nana Goromonzi nebato rezanupf vachiuya vachinyoreswa maguta akaita sana Harare. Saka chiripo ndechekuti gadziro ya itika ndiye kubirira.
Vashitaro pamusangano uyu uye vari mutungamiri wesangano repastors for ED amai Idira Shodongo vakakumbira vamunangagwa kuti vavapewo minda vachiti vafundisi vapindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vafundisi vakitanga kuita mobilization yevafundisi munomuzimbabwe ndaitindira vati mhoro yemakongresi naivo mavakaisaisa kuti ndiyatimakongresi.
Asi mumwe mufundisi vaanzelimo Magaya veGrace Ablaze Ministries International vanoti vafundisi vari kutsigira vamunangagwa ava vari kutsvaga kuwana chouviri.
Varadza urema pakusanzwisisa zvinotaurwa neshoko ramwari. Asi chinobvinyaya kutyisa ndechekuti vanotiti isusu vanotaura vachitsiura vezvematongerwo enyika taakupindiridza munyaya dzematongerwo enyika, zvinova ivo ndo zvavari kuita.
Mune imwe nyaya inechekuita nesarudzo, murongi wemisangano muZANUPF vaMike Dima vakaudza vatori venhau kuti vachiri kutambira zvichemo kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika mushure mesarudzo dzemapuraimari.
Ndizvo zvatawana asi hazvisati zvava izvo zvechipa chokwadi nokuda kwekuti kune zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti tine dare ritori mumusangano iko zvino rinotarisa vaya vane zvichemo, vaya vanofunga kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka.
Vari kuziviswa kuti ndivo vakakunda musarudzo dzemapuraimari dzeZANUPF dzakaitwa mukupera kwesvondo ndivo vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino, idzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu kana mutungamiri wenyika achinge atara zuva resarudzo idzi. Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vakaudzawo Studio 7 kuti gadziriro dzekutsvaga vamiriri vebato ravo dzasvika pachidanho chepamusoro kuti vacharimirira musarudzo vachasarudzwa nevagari venzvimbo dzavanogara musi wa5 kubvumbi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikoko.